Ini manzisira angu magamba ane vanhu vekuti vanenge vakaita zvinoita kuti vanhu vazhinji vakutane nazvo. Hongu mauto ari kuhirosika akafira nyika during mahondo dzechimurenga. Tinozvikudza izvozvo izvi tinozviremekedza. Asi iko zvino tamuna 2018 tanawo vamwewo mauto edu atinoona pamasocial media, atinoona pamatv, atinoona kuti kufamba kwedu kwemazuva ese ataa kuremekedzawo. Saka isusu tatinenge tidawo semazimbabwe ndechekuti zvaiwo mauto emazuva anaya atinoonawo achiita mabasa anga asingaitwiwo nejenaresi yenyoyo yemauto akarwa chikurenga. Ivo vapiwawo muremekedzo umwe chete. Saka vanhu vakawanda kuhirosi yekuhirosi esa hazvimeki sense kwavari kuti ndiani munhu angakafa kudhara kuma1970. Yes, tinozvikudza zvavakaitira nyika, asi pane vamwewo vanoita basa mazuva ese vanofanira kukudzwawo.